Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 16, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachidzi. Ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vanonga abude vama kutokomoka vama. Ini ndopanabuda.
Mapurisa anoshandisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi rekuEl Dorado pedyo nekuChinoi. Vechidiki muMDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa vanocherechedza zuva reDay of the African Child muHarare vachipembera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vapinde musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ashanisa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokurova vanhu vepapurazi repaEl Dorado pedyo nechimuchinoi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anosvika makumi mashanu anga akapakatira zvombo vaenda nhasi mangwanani pamugodhi wegoridhe weEl Dorado achiti ari kuda kupinda mumahofisi ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe. Asi vanochengetedza pamugodhi uyu varamba kuti mapurisa apinde, izvo zvazoita kuti paite kusawirirana. Mapurisa aya ndokutanga kurova vanochengetedza mugodhi pamwe nemakurokoza. Izvi zvaita kuti makurokoza adzoserewo achishandisa matemo, mapanga nerekeni. Asi makurokoza azotiza panga pokandwa zvombo zvine hutsi hunokachidza ndokuenda kukomboni kunogara veruzhinji. Mapurisa atevera kukomboni iyi ndokusunga vanhu vanga vasina mhosva mukomboni iyi vachiti makurokoza. Vanhu gumi nevasere kusanganisira mwana ane makore gumi nemashanu vasungwa, vamwe vanodarika makumi maviri vakakuvadzwa mumhirizhonga yaitika nhasi. Mumwe wevarohwa nemapurisa vaBenedict Basitira vanotsanangura.
Chaitika ndechekuti isusu tatakagara tiri paru. Mapurisa vanguya vachingoita zvavari kuita isu hatina zvatoziva isusu. Tiri kuita zverufu but mapurisa vasvika vakuti pano pane magweja takati hapana magweja panapa. Panapa isusu tiri parufu. Pati hamunzwisise vakutanga kurova inini. Vakurova mai vangu inini. Instead kuti ivo vaende kumaini but vakuuya muno mukomboni. Kanda matagers muvana. Muvana vakadaiswa. Tese takuwara nematagers.
Amai Shorai Kambuzuma vanoti murume wavo vaClayton Seremwa vasungwa nemapurisa ivo nevana vavo ndokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachidza.
Panhambozoti pakandiwa hutsi une kachidzi. Ini ndokubuda ndikunzwa mwakushedzera kuti vanonga abude vama kutokomoka vama. Ini ndopanabuda.
Mumwe mugari amai Abigail Munashe vanoti varohwa nemapurisa vachinzi vakaviga makurokoza.
Zvanzi maviga makurokosa mumbai. Kuti tiri varufu panapa vanhu vati matopenga tichengetedza imimi murimbwa dzevanhu.
Asi mumwe mukurokoza anoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu anoti varwisana nemapurisa vakavarova ndipo pavazoenda kukomboni kunoshungurudza vanhu.
Svikatarovana navo svikavaenda. Vakanopaza mese mukati
masefa
masefa maofisi chi
masefa anogara mara
zvombo zvatakabata izvi ndizvo zvatichigusana navo. Ivo vane futi vachiridza
futi nemateka zavo
tichitiza vachimbotizawo hondo yanga ichirohwa pana
varikuya nemachaina panapa. Isusu panapa machaina hatisi kumada. Machaina hana chaari kuita kucommunity. Isusu ezecommunity zvatiri kuita titori okay nevanhu varikuoparita ivavo.
Wasi wanoti havasi kuda kuti mugodhi uwe pasi pezvizvarwa zvekuChina sezvo vari kushandiswa nemwana womutungamiri wenyika vaCollins Mnangagwa. Hatina kunzwa divi ravaCollins Mnangagwa panyaya iyi kunyange hazvo vakamboda kuturikira mutauro wezvizvarwa zvekuChina apo paitongwa nyaya yekuti ndiani muridzi wemugodhi weOdorado pakati pezvizvarwa zvekuChina zviviri. Mutauriri wemapurisa muChinoi vaClemens Mabwazara nemutauriri wemapurisa nyika yose vaponyati vanakurirana nyoka mhenyu vanyati vachiti titaure navamabwazara ukuwo vamabwazara vachiti taurai navanyati. Mugodhi weEldorado wakaiswa pasi peutungamiri hwemagweta nedare repamusoro mushure mekunetsana kwezvizvarwa zvekuChina zviviri. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vechidiki mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi vacherechedza zuva reDay of the African Child muHarare vachipembererera kudomwa kwakaitwa vamwe vavo kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Avo ndevechidiki vachimba pamhemberero dzeDay of the African Child mumusha wekukambuzuma nhasi. Vechidiki muMDCT vashandisa chiitiko chanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzevechidiki mubato iri dzakadomwa kumirira bato iri musarudzo dzekanzuru neparamende dzichaitwa gore rino. Munyori muMDCT muHarare vaDanford Ngadziore vati vanorangarira mabasa akaitwa nevadzidzi vechidiki vekuSouth Africa muna 1976 vachirwira rusununguko uye ivo vari kuendera mberi nebasa iri.
So nhasi tiri pano kuti tionesane nevana veZimbabwe kuti matambudziko akaita South Africa mamwe matambudziko akaitika muno muZimbabwe tichiona vana vachiparara. Recently kune mwana akakuwara nepotical violence yakaitika. So we believe kuti se Youth Assembly chirongwa chatinofanira kuti tichirechedze gore negore panopera musi wa 16 June.
Mumwe wechidiki ari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende kuHarare West muzvare Johanna Mamombe vati vanofara nekuti zuva ranhasi rasvika apo bato iri rakava pamukana wekupinda pazvinzvimbo zvehutungamiriri.
Kuti susu sevechidiki vanotungamirirwa navaChamisa muMDC Alliance ndozvimwe zvatiri kutoona kuti vechidiki vakutotanga kutungamirirawo vachitoro vachitora nzvimbo dzakaita sange nzvimbo dzekudare reparamende neoso nzvimbo dzekuma councils. So ndiri kutaura kuti ipanguva yakaenda mayouth kusoweto vakamacha vakaurayiwa nguva iyo yangeri nguva yekushandisa pfuti asi izve semayouth a 2018 semayouth a generation yedu tiri kutaura kuti mukana uno mukana wekurwa kurwira space yedu sevechidiki asi tichirwa haticharwi nepfuti takurwa nepepa nepen.
Muzvare Mamombe vati vanorangarira vechidiki vakafa kuSoweto South Africa nekuti ndivo vakavavhurira mikana yavawana nhasi. Mumwe wechidiki apinda pachiitiko chanhasi ndiamai Vimbai Tsvangirai Java mwanasikana wemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Amai Java avo vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri weGlenview South vanoti zvakakosha kuremekedza kodzero dzevechidiki.
Tinoti mwana wese ngaaprotektwe, mwana wese ane kodzero anoti anonzi mahuman rights. Saka mwana wese even mwana wechidiki ane marights ake, haafaniri marights akasiyana-siyana.
Mumwe mukuru muMDCT Youth Assembly mudunhu reHarare vaJeff Chaite zvivati vanofara chose nezvigaro zvavakawana kuti vamirire bato mukanzuru nemuparamende.
Isu vechidiki vebato reMDC mukaona takadhimanda 20% kune vechidiki mukatarisa makanselas edu nemaMP asumuka muzuva ranhasi vazhinji vavo vese vari pasi pe35 years. Mukatarisa muHarare tine mayouth edu akatora public office anokwanisa kusvika 18 kumayouth out of 40. Kutarisa kuma MPs takakwanisa kunge tine ma MPHD kanokwanisa kuita 11.
Zuva reDay of the African Child rinocherechedzwa musi wa16 Chikumi muAfrica gore rega rega pachirangarirwa vechidiki vakaratidzira kuSoweto muJohannesburg vachipikisa utongo hweudzvanyiriri muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wehurumende yemuEthiopia vaAbiy Ahmed vasangana nhasi nemutungamiri weSomalia vaAbdullah Farmajo vakawirirana kusimbaradza ukama hwenyika dzavo uye kuita mushandira pamwe neAfrican Union mukutsvaga nzira dzinopedza matambudziko akatarisana nenyika dzemuAfrica. Mushure mehurukuro dzekudyidzana dzaitwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, vaviri ava vati nyika dzavo dzichadyidzana kutengeserana uye kuva nemizinda inomirira nyika idzi. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Trakoma chirwere chevarombo uye inhamo chaiyo kuve nacho. Chirwere ichi chinorwadza maziso chichikonzerwa nguva dzakawanda neutachiwana hunoitisa maronda mukati meziso. Izvo zvinoita kuti tsiye dzitarise muziso dzichimara mboni yeziso dzichiramba dzichikuvadza. Chirwere ichi chinoparadzirwa nekubatana nemunhu anacho, zvichireva kuti trakoma inowanzopararira muvanhu veukama. Kusimba kwemuviri wemunhu mukudzivirira kubatwa nechirwere kunobatsira, asi munguva dzekupararira kwechirwere ichi muvanhu vakawanda, utachiwana hunoramba huchiberekana. Kuramba chirwere ichi chichibata munhu kunopedzisira kwakonzera kuti aite bofu. Mupasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru munyika makumi mana neimwe vari panjodzi yekuve mapofu nekuda kwetrakoma. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vave neutara nekuda kwechirwere ichi. Pauwandu uhu miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru vatove mapofu. Asi nhau dzinofadza ndedzekuti trakoma inodziviririka kuburikidza neutsanana uye kugeza nemvura yakachena nguva dzakawanda uye kurapwa nemishonga inodzivirira zvirwere yakaita seazithromycin kana tetracycline. Mukupera kwachivabvu, mutauriri weUSAID vaClayton McClexky vakazivisa kuburikidza negwaro ravakanyora kuti nyika mbiri, Ghana neNepal, dzabudirira mukuparadza trakoma sedambudziko munyaya dzezveutano. Ichi achisi chinhu chinoitika nyore. Kuti nyika inzi haichina dambudziko retrakoma, vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane makore ari pakati perimwe chete nemapfumbamwe vanogara munzvimbo dzaimbenge dziine dambudziko vanofanirwa kunge vasisanetswi nechirwere ichi. Bazi rezveutano munyika iyi rinofanirwa kunge rave kukwanisa kurwisa nekuparadza matambudziko matsva anenge achizonyuka. Hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID yatsigira hurumende yeGhana mukurwisa kwayo kuti ipedze trakoma kubva muna 2006. Izvi zvinosanganisira rubatsiro rwemari pamwe neunyanzvi mukuronga nzira dzekurwisana nechirwere ichi kuwaniswa kwemishonga inoita milioni nezana rechiuru yerudzirwe azithromycin wakapiwa serubatsiro nekambani yePfizer pamwe nekuona hudzamu hwedambudziko iri mumatunhu makumi matatu nemanomwe. Rutsigiro rweUSAID kuhurumende yeNepal patrachoma wakatangawo muna 2009 uye hunosanganisira kutarwa kwenzvimbo dzechirwere matunhu makumi matatu nerimwe, kuendeswa kwemishonga yeazithromycin inoita mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru yakapiwa nePfizer pamwe nekuita ongororo yeudzamu mumatunhu makumi maviri nemana. America inokorokotedza Ghana neNepal nekubudirira kwadzo mukuita basa rakakosha zvakadai, izvo zvichasimudzira upenyu hwevanhu venyika idzi. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Mutori wenhau weVoice of America Leo Saxian akashaya mwedzi uno ave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Saxian aipakura chirongwa chemimhanzi paVOA chinonzi Music Time in Africa. Mufi akaita makore makumi mashanu achishanyira nyika dzomuAfrica achinzwa mimhanzi yakasiyana-siyana pamwe nekurogodha mimhanzi iyo aizotefenyura muchirongwa chake cheVOA. Vatereri vaifarira chirongwa chake vaimudaidza nezita rekuti Music Man of Africa. Saxian akatanga kusvika kuAfrica ari musoja. Muna 1961, mukuru weUnited States Information Agents munguva iyi akamushanyira kumba kwake muConakry kuGuinea ndokumukumbira kuti ashandire Voice of America. Mumakore mana akazotevera, Saxian akatanga kutefenyura chirongwa chemumhanzi paVOA Music Time in Africa. Mutori wenhau uyu akaroora mukadzi wake Maria muna 1949. Akashanyira Africa nemudzimai wake kwemakore makumi mana nemanomwe, achifamba achitora mimhanzi yaaizoburitsa panhepfenyuro yeVOA News. Akazoenda pamudya ndigere muna 2012 ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Saxian akavigwa zvine ruremekedzo rwemhando yepamusoro-soro muBoston, Massachusetts. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevamwe vari kuronga ivo musangano weWomen of Dominion uri kuitirwa imo muno muAmerica kuEllicott City kuMaryland, uko madzimai anova zvizvarwa zveZimbabwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana naimo muno muAmerica uyezve vachipinda makereke akasiyana-siyana vari kusangana pamubatanidzwa wakatanga nemusi wechina uchipera mangwana. Regai tiende kuna Sashigaro vesangano reWomen of Dominion tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chii chaizvo chavari kuronga pamusangano uripo pari zvino.
Indoitwa Mai Makoni, Maud Makoni. Nepozisheni yangu ndiri board chairperson wemusangano weWomen of Dominion.
Dingindira ramuri kushandisa pamusangano wegu rinonzi chii uyezve musangano uyu wakakosha sei kumadzimai anobva kuZimbabwe?
Dingindira regore rinonzi ndakakwana, ndakazara, ende zvakaenderana neropa ramambo Jesu nekuti ndakakwana. We are complete in Christ. Ndiro dingindira redu regore rino. Ende zvakakosha kumadzimai ekuZimbabwe nekuti tiri kudiaspora kunoku, it's so important for us to be able to have a place yatinoendawo, yatinoona identity yedu, yepanhu maunoziyana navo, muchitaura chirudzi chenyu, muchiimba nziyo dzekumusha kwenyu. It's just beautiful, and to be able to worship in our own language is one of the most beautiful things I think that we all come here for. The teachings are wonderful. Aumbo bapana pori the same way you came. So that's why we do this conference.
Madzimai aripa musangano uyu vari kubva kumakereke api? uyezve kunzvimbo dzipi nedzipi?
Women of Dominion ibatori riri open, handizvo open rati harina kunzi religion kwakati pane ma Methodist, ma Wesley, ma United Methodist, guest speaker wedu Mae McKenzie vakabva ku Zimbabwe and she is actually United Methodist reference, and then itine ma vanhu ma apostori, ma Catholic, munhu wese ari pano, hapana kuti wakabva kuchechi yakati, and the states ari represented ndingangoti pataita zvokuchingamidza ma states pamwe kwakatongoshaya vanhu ndekunana kumusorosoro kana Alaska uko, but most states were represented.
Mungati imi shoko ramuri kupakurira madzimai ramuri kuda kuti vazoenda naro nderipi chaizvo, uye zvemusangano uyu wakatanga rini?
Musangano uyu rave gore rechi7, gore rine, it's been our 7th year doing this. Chanda kuti vanhu vabve pana pavakatakura ndichigara uchidziva kuti hazvirevo kuti danda rikagara mvura rechechinja rikaitika garo, isusu wekeep our identity nekuti taakugara kudiaspora hazvirevo kuti charasa unhu wedu nechitendero chedu, tinongochinja ndekwataakugara, asi tinoramba tiri mazimbabweans and mwari vatinonamata ndivo mwari pamwe chete. God does not change whether we are in Zimbabwe or in the diaspora, saka chinangwa chedu ndechekuchengeta unhu wedu, kuramba tichikura muna Mwari nekuti ndo zvatinofanira kuita tiri vana vaMwari, and we want to maintain that and raising our children in the same way.
Tinoona kuti munomboenge mune zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika zvichienderana nemusangano wenyu, pane zvirongwa zviriko here gore rino?
Tine zvirongwa zvakawanda, ndingangotangawo nechandinonyanyobata inini. Tine bato rinonzi Girls Let's Talk, ibato revana, saka Girls Let's Talk iri kuita take care of vasikana vedu vekuZimbabwe, iye musikana wechiteenager with the black girl. These girls have their own speakers, they have their own workshops going on. Like this afternoon, vanga vatorina speaker angashora nenhau yemari. Within the adult conference, tine matopics akasiyana-siyana anenge achiitika. Asi within Women of Dominion project iri kubata kuZimbabwe, kubatsira vanhu vatinoti masope vai. Saka project yedu ichishingamirana naDr Nasai Davayenzi iri kubatsira zvakanyanya ivo vanhu vavo, nekuti kuZimbabwe kutinongo vanenge vasina maresources. Saka isusu tinenge tichivabatsira kureiza masolutions zvavanonida nemadifferent resources anodiwa kuti vanhu vane albinism vakwanise.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Maud Makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous uye madzimai, tinokushuvirai musangano wakanaka. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Rambai Lumbe vebatore National People's Party kana kuti NPP, uye vachakwikwidza mudunhu reMazoe North vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition uri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru. VaLumbe vakashayikirwa nemwana muchiitiko chavanofunga kuti chine zvekuita nezvematongerwo enyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaLumbe.
Zvavanaka vakanumbira.
Nematambudziko, mungatsanangura kuti chii chakaitika kumwana?
Sure, ndakaudirwa nematambudziko emwana wangu ane 2 years 7 months. Mwana uyu ari ari pamba achitamba, ndobva abuda panze kuti ateere mukoma wake musikana. Zvaakateera mukoma wake haraizobva adzoka zvakare. Vakaedza kuteera mwana kuti afamba sei, ndobva aona mafootsteps. Mafootsteps acho akangofamba for about 100 meters. Pavakasvika ipapo hakuna kuzombooneka kuti mwana afamba sei. Takazowana bhodhi remwana mangwana makuseni kwakumapast 10 awanika nevamwe vasikana vaifumba mumunda soyabeans. Mwana anga ari pakati pemakoto zvemaresejes soyabeans, zvimwe zvakaiswa kusaidhu zvimwe zvakaiswa kusaidhu, but aangaziza kuti bizi vake musoro wake wanga wakazvimba. Pakafundira mapurisa, since the case was reported to the police, mapurisa akazouya after hours. Manza ane mazizo zvakafushirika zvakavhara.
Saka tingati mwana pane chakamuruma here kuti anga achizvimba kudaro?
Mwana haana kurumwa. Mwana because doctors report inoti mwana anga ane mahead injuries haakanawo.
Amufunge here kuti anogona kunge mwana akadonha paakakunga akwirawo kana pane zvimwewo tsaona yakaitika kwaari?
Mwana ane 7 months haana paanokwanisa kukwira kana pakudonha. Tagara tigara nemwana, hapana mimwe musikanzwa mimwe yaita. Kupondwa kwakaita kudzinga.
Saka munofunga kuti mwana akapondwa?
zvando taura bhozi ini semunhu ari kukwidzawo kubva 2014 pandakabva kuruling party ndichienda kunojoin ayo ichinokurudzi CPF ndakagara ndichirarama ndiri mumatresi akawanda ndakagara ndichiudzwa kuti zvinogona kuparadzira mhuri kwakamboita nguva yekuti vanhu vauya pamba pangu vachivauya pasiri pemba voimba uye munda wangu wakamboya wakapegwa saka handiri munhu uye anga akagarira kushinga
saka matanho apa akazotorwa nemapurisa
ndakamhanyara nyaya yakuzita rapigrand sabaiti nyaya yakutwa nelaw and order maced ndiri kunomination court vakauya kumba vakatora madzimai nemwana musikana vakanotora statement ndobva vauya vadzorera saka vakazondifonera vachiti vaainvestigating vatsvage kuti munhu akaita izvozvo ndeanani
imi pamaiona muchityisidzirwa nezvese zvaiitwa izvi kuimbirwa paseri pemba chii chakaita kuti murambe muri panzvimbo iyi muchiona kuti upenyu hwenyu huri munjodzi
inini ndaiti since we are living in a democratic country ndaiti nyika yakasununguka ndanga asingafungidze kuti politics dzosvika to such a situation yekuti mumwe nomumwe unofunga mumwe munhu mweya wakaipa because there is no common enemy in politics but we've got some self interest saka ndinonhu ndaiti aiwa ndinofanga nge ndigara ndiripo ndichisapota bato rangu since condition yekuti munhu wese have got the right to any political party yaanosapota
tomboti ongororo yemapurisa yaona kuti zvechokwadi mwana akapondwa zviine chekuita nezvematongerwo enyika zvingakukanganisai zvakadii
inini ndatoona kutoti chiiuno chakaitika ichi chakandikanganisa pazvikuru nokuti semunhu ada kumira even masupporters angu enzvimbo yandichamirira vanototya nechiitiko chakaitika because vanenge vakutya kuti vana vaone femiri yavo inenge yaati risk
saka muchaita sei valumbe tichiona kuti makatosvitsa magwaro enyu kunomination court akatambirwa
handisi kumira ndichiri kuendera mberi ndicharamba ndakamirira mazoe noti condition ndikumira bato reprc rinotungamirwa naamai mudhuru
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kukurudzira zvikuru kuti nyika isaita mhirizhonga munguva yesarudzo munofunga here kuti vanhu havasi kutambira kurudziro iyi
raiii kuitikaka mutungamiri wenyika anotaura ari kuharare achiti hatisi kuda mhirizhonga but kuno kumamisha nekumafamu davaikwanisa vachiodzidzisa vanhu vavo because vakaenda mumarehare avo avanoita ivo veruling party vanotaura malanguages asingaiti anoshizira vanhu
aiwa tinokutendai valumbe kuwana nguva yekutaura nesu onekai hazvenyu vateereri
nokutenderaateri ngatirambeaatano
manga makateerera kuna varambai lumbe vanove nhengo yebato renpp uye vachakwikwidza kumazoe north vakamirira mubatanidzwa wepeoples rainbow coalition unove uri kutungamirwa naamai joyce mujuru anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muwashington dc tombotarisa zviri kuitika pamwe nezvabuda mimitambo yeworld cup nhasi mugroup c france yakunda australia 2-1 ukuwo peru nedenmark dziri kukweshana izvozvi denmark yakatungamira ne1 mumutambo wegroup d argentina yaita mangange neiceland 1-1 shasha yenhabvu ine mukurumbira messi agumbura vanhu vakawanda apo atadza penalty yanga yapiwa argentina mumwe mutambo uchauya uriko mugroup d uri kuitwa na10 p.m. apo croatia iri kusangana nenigeria musandibvunze kuti muri kusapotani ndinozviziva
feeling look what we've overcome oh I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions there ain't no turning back saying
Nako kambota vatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Raichoto. Ndokusiyai mune muzukuru wangu mutungamiri Ngomo.
Soku isika tisenda baku.